chirongwa chezek chekuti veruzhinji vatarise kana mazavo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazavo munzvimbo dzakaziviswa necommission inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazavo panhare mbozha dzavo pachikoro chemhofu primary school chiri mumusha wehighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa nestudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa nestudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amai Linda Chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndauya kuzocheka zita rangu mvota suru ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa changu mbva wacheka madetails angu my name was there. So ndingokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka masa enyu mvota suru uone kuti madetails ako ari korekt here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaandrew kudzaishe dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasvika vana pandaya ndichizotarisa nekuti ndakachinja chitupa chakagadziriswa zvanga zvakakanganisika. Saka ndasvika nasindaona hasati zvachinja from the last time pandakambofila fomu, saka ndafiliswa zvekare rimwe fomu rekuti zvigadziriswe. I'm hoping since this is the final voters roll check ya tripita pachazosvika kuti tivote zvinhu zvagadziriswa.
Vadanga revakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude neuwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya vachiti hapana inofurira ivete. Kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushayikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yezek zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi vautoeles laigwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komisheni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vasilaigwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauri wekomisheni yavo vajustin manyau avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaian makoni vakurudzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wokuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station sego rakapera riri kuiswa zvakare kucorrect ward asi riri kunzi ndiri kuHarare North. Isusu toziva kuti after delimitation Harare North haichisipo, saka zvinoreva kuredi kuti izvozvi pano kukanganisika kwakaitika kunofanira kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese, maregistered voters ese, azvirevi hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota, enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nekusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu pf vachristopher mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yezanu pf kumashonaland west vamunyaradzi ngandini vati vanhu vazhinji vabuda zvinouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe yese zehall 5 constituents inosanganisira east north central west nemagunje ndirikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo. Zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona ashuarenzi yekuti uri kuno vhota zvechokwadi. Zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndiri kunovhota unoziva kuti zveshuwa ndiri kunokasa ndiri kunoti tsepete tsepete. Zvakakosha
pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. Zeki akaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31, asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa neZeki, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vakatarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyoresese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.